Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 12, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo ine urongwa hwekuti magamba akafira kuhondo yerusununguko adzoswe kumusha aradzikwe zvine chiremera. Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko anoti zuva remagamba rave kushaya chiremera nekuda kwekusateverwa kwezvakaenderwa kuhondo nevana veZimbabwe. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revechidiki reInternational Youth Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati hurumende yavo inozviziva kuti pachine mutoro wekupodza maronda ehama dzemagamba akafira kuhondo yerusununguko kuburikidza nekudzosa kumusha magamba aya, kuaviga patsva uye kuita zvose zvinodiwa kuitira kunyaradza vakarasikirwa ava. Mutoro wedu enhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre muHarare pazuva rokucherechedza basa rakaitwa nemagamba akarwa muhondo yerusununguko reHeroes Day. Vati bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaita tsvakurudzo pamusoro pemagamba akafa rikaona kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa kuitira kunyaradza hama dzevasina kudzoka. Mutungamiri wenyika vatorawo mukana wezuva remagamba uyu kupa menduru nemibayiro kune zviuru zvemagamba mapenyu neakashaya, pamwe nevanhuwo zvavo vanonzi vakaita chisionekwi muupenyu hwevamwe munyika zvavanoti zvakaunza musiyano.
We would also like to pay honors in the world to deserving persons and fools.
Vamwe varemekedzwa vana vanoti Peace Magaya ane makore 12 nehanzvadzi yake Lakmo ane makore mapfumbamwe, avo vapiwa menduru dzesirivha mushure meumhare hwavo mukununura mai vavo kubva mumukanwa megarwe munandira gore rino kumhondorongezi. Pamusoro pemenduru idzi vana ava vanga vakapiwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora kune umwe neumwe pamusoro pekubhadharirwa mari dzechikoro. Mumwewo wevapiwa menduru yegoridhe ndivasizane Butua vanove mutyairi wegonyeti, avo vakaita chisionekwi mugore ra2021 pavakabatsira vanhu mutsaona yebhazi rakabatira moto mushure mokureverana negonyeti raive rakatakura peturu mumugwagwa weHarare Mutare. Mumwe wevari vehondo vaVictor Matema Danda vanova mumiririri weZimbabwe kuMozambiki vati zuva ramagamba rakavakoshera zvikuru.
Chinhu chatinofarira chatinokudza nemhaka yekuti chakadzosera dignity nehunhu hwemunhu mutema.
Asi vachitaura neStudio 7 nyanzvi mukuongorora nezvematongerwo enyika uye vari ivo vakavamba sangano rinoita tsvakurudzo pamusoro pevari vehondo munyika rinonzi Revolutionary Research Institute of Zimbabwe, vachenesani Tungagwa vati huori munyika huri kuita kuti kukosha kwezuva remagamba kusachionekwa.
Iye nezvi musangano wamunoti ZANUPF wabatwa nevanhu vane mari, vane chikoro, anabima, anasakunda, vanewo havanene ideology yenyika. Saka pana pacha kosha zware majigamba wanachona pasha njava pepiri papata akamira na president pa TV ukoshwa wacho hauchabuda
mumwe webe chidiki mubato rinopikisa Re Citizens Coalition for Change va Elvis Mugari vativo zware magamba richina zvarinoreva kuzvizvarwa zvenyika ino
zware Heroes Day izuva rafanongera kakosha asi izuva risina chiremerera nokuti vakafa vacho vatinorangarira magamba akarura rusununguko zvavaka wira zvacho vana veZimbabwe vana kuzwana
vatenda ichirau mumwe wechidiki mubato reZANPF varamba pfungwa yava Mugari
zuva remagamba ramba richikosha kweupenyu hwese kunyangwa hako kune vamwe vautsai kana ukagowa munda mako hausai chinhu hausaiwo dzimwe mbesa singabudewo zvakanaka
vaStanford Nyatsanza vanoita tsvakurudzo vari pasi pesangano rakazvimirira rega reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI vativo dambudziko nezuva remagamba ndere kuti rava kutorwa sekuti ndere bato rimwe chete riri kutonga munyika.
Heroes Day izuva rakakosha chaizvo, asi chinozonetsa ndechekuti zuva iri rinenge rakutorwa sezuva rebato rimwe chete, bato reZANPF iro riri kutonga. Zvinova zvinhu zvisiri izvo.
Vakawanda vanoti nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika, vamwe vanoguma vasarudza kuenda kunotsvaga cheuviri pane kuungana vachicherechedza zuva iri. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Jeffrey Moyo.
Tichire panyaya iyi, mumwe wakarwa hondo yerusununguko uye vave nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza vaizikanwa nezita rekuti Pakachipoera munguva yehondo vanoti zvinhu zviviri zvakafirwa nevana veZimbabwe zvinoti utongo hwegutsaruzhinji nerusununguko ndizvo zvinofanirwa kuve musimboti wehurumende yevanhu. Ngatinzwe vachitsanangura.
Imwe yakange iri yewokira yedu yakange iri 1-1 vote kuti tivhoterane patenge tichipana zvinzimbo kunyanya kana kwava kupolitics uko, kwete kusarudza leadership. Ndo uyoenda kunosarudza vanhu vanotungamira apo. Ndosakamutonga kuchizomera chinhu chinonzi factionalism, kuti because tiri kuleka demokrasi iro rirekuti munhu anodiwa navanhu ndiye anofanira kuti ange aripo, kwete anombunyikidza sezvekunzi regions. Kumbunyikidza avanhu vosara uko vachiita vhota iye pasina ari kupekita vhoti iyayayo ine shuviro hombe chaizvo yekuti vhoti inofanira kuti ive netezo vhoti yemunhu wega wega kubva pasi pasi kusvika kumusorosoro. Zvino kana akange pasina demokirasi, vanhu achiziva kuti ndaitwa hendi piki nevakuru, loyalty yake haisi kuvanhu ava. Loyalty iri kuvakuru vavaita hendi piki vaya. Saka ndiri kuti zvinhu zviri zviri izvi tikazvibatanisa tichiti ngatiicerebrate aizuva remagamba, tinoita setiri kunyepera vanhu kuti tiri kutondera mavalues emagamba pasina.
Saka chii chiri kutadzisa kuti zviitwe nokuti hurumende yevanhu yakatora masimba ndo iri kutonga?
Pakati hurumende yatora masimba yevanhu ndobva zvapera gore iroriya, probably 75 years ndobva kapera zvemasimba evanhu vachitomboribei. Kubva ipapapo ndobva takasiraidha munyaya yekuti yani kuvhoterwa kwevanhu kwakange kwakuita seelekishoni yavanhu, kuti mundu uyo akapinda nevamunhu vake inini ndinenge ndakuchinyorura. Ndopakatanga kuita internal suppression yedemokirasi muorganization iyoyi yedu yatakakura tiri tibva muzvikoro, kuti kodepititi zvara kuita zvichawaida endwaida zvakatangira kuna 1985. Kubva ipapo hakuzvisina kwese yangu yangu alipi sefi.
Vanga vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza vaizivikanwa nerekuti Pakachipoera vari parunhare kuhwedza kumashonaland East neStudio 7. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revechidiki pasi rose reInternational Youth Day. Masangano akawanda emunyika achiburitsa mashoko ekusimbisa vechidiki mumabasa avanoita. Zuva iri rakanangana nemusangano wechitanhatu wevechidiki wedunhu reSADC we6th Southern African Youth Forum uyo uri kuenderera mberi muHarare uchizopenderwa mangwana. Zuva reInternational Youth Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa 12 Nyamavhuvhu nechinangwa chekusimudzira vechidiki mune zvematongerwo enyika zvemabhizimusi zvebudiriro zvedzidzo pamwe nezveutano. Dingindira remusangano wevechidiki weSADC uri kuitwawo muHarare gore rino rinobata zvedzidzo nebudiriro mudunhu iri kana kuti Innovative Education for Sustainable Development in Southern Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata umwe wechidiki anorwira kodzero dzevakaremara varisa chigaro weboka reEU rinoona nezvevakaremara mudunhu reSADC muzvare Tamia kuda kwaShegovere kuti tinzwe maonero avo.
Ndafinge 12 August tiri kucelebrata zuva revanhu vechidiki pasi rese. Zuva iri gore rinorauya Zimbabwe iri kuhosta the 6th Southern African Youth Forum. And tiri kufara sevanhu vechidiki muZimbabwe because zviri kutipa mukana wekugara pasi titarise progress yataita sevanhu vechidiki.
Saka imi sevechidiki, zvamunganongedzera ndezvipi kuti sevechidiki magona izvi nezvizvi nezvizvi mugore rino takatarisa kuungana kwamaita nhasi?
Tinogona kutaura about the quota system in the parliament. Tinogona kutaura about vechidiki being in higher positions in offices. Tinogona kutaura nezvevechidiki in issues to do with economics and innovation. Zvakawanda zvataita.
Iye muzuva ranhasi inyaya dzipi dzinganzi dziri kubata vechidiki mukurarama kwavo muZimbabwe?
Pachiri nenyaya dzichiri kubata vechidiki mukore uno muno muZimbabwe, pane nyaya zvekuita nezvezvinodhaka madrugs, pane nyaya kuita nezvedzidzo, ukatarisa dzidzo yemutown nedzidzo yekumamisha yakatosiyana nechekure. And thus, garisa pasi the government and the private sector to improve education yekumamisha vavewo at par nevanhu vekumadhorobho.
MuZimbabwe mazuva ano muri kutaurwa zvakanyanya pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki. Matanho api amuri kutorawo sevechidiki kugadzirisa nyaya idzodzi nekurwisana nadzo?
Toisawo marehabilitation centers for vanhu vari kutora zvinodhaka. Toyawo nemarecreational activities for vechidiki kuitira kuti vechidiki vasangove idly. And also we can come up with maprojects ekupa vechidiki kuti vasaaffectwe ne the high unemployment rate.
Avanga vari mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevakaremara varisa chigaro weboka reEU rinoona nezvevakaremara mudunhu reSADC muzvare Tamia kuda kwaShegovere vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru webato rinopikisa reChadema muTanzania azivisa nhasi kuti mapurisa munyika iyi aisa muusungwa vakuru vakuru webato guru rinopikisa iri, kusanganisira vakambokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachimirira bato reChadema vaTundu Lissu nekusungawo mazana evatsigiri vevechidiki. Vatungamiri veChadema ava vasungwa muguta rekuChamhembe kwakadziwa kumadokero kweMbeya, uko bato iri ranga richifanirwa kuita musangano nhasi wekucherechedza zuva revechidiki pasi rose reInternational Youth Day. German, France neBritain nhasi dzakurudzira kuti kurwisana kumire muGaza apo Israel iri kugadzirira kurwisa kukuru. Vatungamiri venyika dzemuEurope idzi vanotiva Emmanuel Macron veFrance, mutungamiri weGerman waOlaf Scholz nemutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer vasaina gwaro iri kukurudzira kuti hurumende inofanirwa kundodzokorora kuti hondo ifanirwe kumira muGaza izvozvi nhapwa dzose dziri mumaoko eHamas dziregererwe. Vatungamiri ava vakati vanhu vemuGaza vanoda rubatsiro nekukasika uye rubatsiro ruchipinda zvakasununguka. dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kuyamwisa mwana mukaka waamai ndiyo chete nzira inokurudzirwa kuitira kuti mwana akure aine utano hwakanaka. Izvi zvinoitika panguva iyo Zimbabwe iine uwandu hunosvika zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42% zvevana vacheche vanonzi vari kuyamwa mukaka waamai kwemwedzi mitanhatu chete yekutanga vachangobva mukuberekwa. Mutoro wedu wenhau dzeutano Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hunovaka muviri mubazi rezveutano Mushari Kaichikanda vanoti zvakakosha zvikuru kuti vana vayamwiswe mukaka wepazamu raamai nekuti mukaka uyu unobatsira kuti vana vave neutano hwakanaka.
Ndufu zhinji dzevana vari pasi pamakore mashanu dzinodzivirirwa kuburikidza nekuyamwisa. Mukaka waamai ndicho chiororo chamakwidiba pakuraramisa vana. Vanokura vakagwinya vaine utano nepfungwa dzakapinza.
Mozvare Chikanda vanotiwo zvakakosha zvikuru kuti madzimai ayamwise vana kwemwedzi mitanhatu pasina chimwe zvechinopiwa vana sezvo mukaka waamai une zvese zvinodiwa kuitira kuti mwana akure aine utano hwakanaka.
Mwedzi mitanhatu mukaka waamai une kudya kwakakwana kwose kunodiwa nemwana zvakatozvikwanira, hapana chimwe chinodiwa. Chechipiri, mukaka waamai une masoja emuviri anobatsira kurwisa zvirwere kumwana. Chechitatu, mukaka waamai unogara uripo yatinoti muchirungu readily available, hautengwi kana kuda kubikwa, wakatonaka wakadaro. Nekudaro unochengetedza mari kumhuri dzinokwanisa kuzoshandiswa zvimwe zvekuvandudza magariro nebudiriro yemhuri pamwe nenyika.
Izvi zvatsinhirwawo neimwe nyanzvi mune zveutano hunovaka muviri vaDiago Muguri avo vanoti kusayamwisa vana kunokanganisa utano hwavo zvinozoita kuti vakure vari ndonda, vachiti kunyange hazvo vamwe vana vachipiwa mikaka yekutenga muzvitoro nezvikonzero zvakasiyana siyana, mikaka iyi haina zvakakwana zvinodiwa mumuviri wemwana. VaMuguri vanotiwo mikaka yekutenga inoda kuti vanhu vagone kuverenga nekunzwisisa zvizere magadzirirwo ayo kuitira kuti isavhiringe upenyu neutano hwemwana.
Mukaka waamai unogona kushayikwa nekuda kwenzira dzakasiyana. Vamwe ndivo vanoshayikirwa namai munguva dzekubarwa kana kurwarirwa namai mushure mekunge vabarwa kana kuti mai voita mukaka mishoma. Saka hunobatsira panguva idzodzo, asi hauna zvese zvakanaka zvinowanikwa mumukaka waamai. Saka tinenge takukurudzira nawo kuti mukaka wemugaba unofanira kugadzirwa zvine utsanana uye tichifanira kutevedzera mirayiro yose yekugadzira.
Mumwe mudzimai wechidiki Muzvare Hazel Setaunyane vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti madzimai ayamwise vana, dambudziko guru munyika riri kuwanikwa kumadzimai anoenda kumabasa ari kure nekwaanogara achizopedzisira opa vana mikaka yemumabhodhoro kuti vamwe apo vanenge vari kumabasa zuva rose.
Kune dzimwe nzvimbo kana tamwe mabasa kana makambani anoramba kuti anamai vauye nevana vavo kubasa kana kuti vavigigwe vana kubasa vayamwise. Kune vaya vane mukana wekuti vana vavo vaunzwe kubasa kuzoyamwisa, vanenge pasina nzvimbo yakakodzera kuti vayamwise vana vaya. Vamwe kazhinji vanenge vachigara kunzvimbo dziri kuresa nevana vavo, zvinoita kuti kana vakawana mukana wekuti vawane nguva yekudzokera kunovayamwisa vanopedzisira vabhadhara mari vachikwira mota dzakasiyana siyana kuti vasvike kudzimba dziya. Dzimwe nguva vamwe vachona vanogumisira vakasika kuisa mwana pamukaka webhodhoro.
Asi Zimbabwe ine mutemo unosungira vashandirwi kupa madzimai mukana wokuyamwisa mwana kweawa imwe chete pazuva kudzamara mwana uyu ava nemwedzi mitanhatu. Kurudziro yekuyamwiswa kwevana pasi rose, World Breastfeeding Week inocherechedzwa svondo rekutanga mumwedzi wanyama vhuvhu gore roga roga. Zimbabwe yakacherechedza vhiki iri kumatunhu anoti Manicaland, Matabeleland South neMatabeleland North, uye kurudziro iyi ichiri kuitwa mune dzimwe nzvimbo dzemunyika. Gwaro rakaburitswa nebazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana richitsigirwa nesangano rinoona nezvevana pasi rose reUnited Nations Children Fund gore rapera rinoti vana vari kuzvarwa muZimbabwe vanosvika zvikamu 42 kubva muzana 42% ndivo chete vanopiwa mukaka waamai zvakakwana kwemwedzi mitanhatu yekutanga kubva vaberekwa. Sangano rezveutano pasi rese reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kukurudzira kuti panosvika 2025 vana vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanofanirwa kunwa zvizere mukaka wamai kwemwedzi mitanhatu yekutanga. WHO inotiwo mushure memwedzi mitanhatu vana vanofanirwa kuramba vachipiwa mukaka wamai nekudyawo chikafu chinovaka miviri kudzamara mwana asvika makore maviri. Izvi zvinosiya Zimbabwe ine mutoro wekuwedzera uwandu hwevana vanoyamwa mukaka zvizere kwemwedzi mitanhatu nezvikamo zvisere kubva muzana kuitira kuti nyika izadzise tarisiro yeWHO panosvika 2025. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa mashoko ekuti dandemutande rinoshandiswa kutsvaga rutsigiro nevari kukwikwidza vakamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump rakakanganiswa nevanhu vakapindamo. Tiri kutarisawo zvakare vimbiso dziri kupiwa nevari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi amai Kamala Harris dzekuti vakasarudzwa vachaita kuti mitero inobatirwa mari dzinenge dzapiwa vashandi vemumahotera nenzvimbo dzekudyira kana kuti matipi dzinge dzisingabatwi mitero. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reAssociation of Concerned Citizens vaTim Muringai.
Kazhinji-zhinji zvinowanzoitika kana takuda kunosvika maelections nyaya dzekuhekwa kwemasystems izvozvi. Saka tinoona kuti macampaign officials kana kuti most of the time cyber security inenge yakamira zvakasimba. Kumwe kwacho vanenge vachirova matest vachiona kuti kuhekwa here zveshuwa kana kuti vanhu vari kuda kuona kuti pane mukana wokukanganisa zvinhu zvinenge zvichiitika. Asi ndinovimba kuti vachagadzirisa zvavo makombiuta iwayo kuti asava nemasystems anenge ari compromised kuti zvinhu zvavo zvikanganisike. Pakukampeign apa handione zvichikanganisika nokuti tinoziva kuti munhu wese anenge amira nedivi rake. Kwangosara vari pakati ava vatinoti maindependence vanenge vachida kuona kuti zvichazonyatsobatsira nyika vasina divi ndevapi. Saka handione zvangu zvichinyanyokanganisa.
Tiri kunzwawo amai Kamala Harris vari kuti vachange vachirwisa kuti mitero isange ichibatwa pamari dzekutenda dzinopiwa vanoshanda mumahotera nemumarestaurant kana nzvimbo dzekudyira anganzi matipi. Munoona sei?
Inyaya inofarirwa nevanhu vazhinji. Saka ndiri kuona kunge zviri kunzi navaTrump mai Harris naWaltz vanenge vari kukopa maonero avo. Ndo zvinoitika munyaya dzepolitics. Iwe ukauya nepfungwa dzako, mumwe akaona kuti zvakanaka anokwanisa kutora pfungwa idzodzo obva anyatsodzi patsanura kuti zviri kufamba sei. Saka pakupromisa hanzi mukano hauzarirwi nerwizi. Tichaona kuti vanenge vanyora chaizvo mapromises kana kuti mapolicies chaiwo chaiwo vanenge vari vanani.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reAssociation of Concerned Citizens vaTim Muringai vari parunhare muOhio muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Magadi Studio 7 apo aiwa inotambira nhau dzenyu nguva nenguva. Ndanzwa vakristu vomuchango vachitaura nezvewelfare yavanotiwo ichazoitwa magamba. Ndoshaya kuti kana vachazotiita mawelfare kubva the past 44 years pana vanotozoona kuti hazvisi kufamba. Madii kumbopawo chance ku one of the war veteran representatives vataurewo nhunha dzavo.
Vachamisa pamunoona sokupajekesa sadhaki yaimange Zimbabwe vari zvina kuti oi juti renyu. Saka sezo hamati uripo wacho une flu saka chiudza iri zvinjuru zvembabu kuti poitwa sei ndozvandaya ndakatarisira kuti ndozvipamwe zvamuchataura kuti toita sei imi muri kuona kuti toita sei ndozvandaingoda chete kwamuri
Studio 7 makadini ndoda kupoa nguva dzangu kumapurisa eZimbabwe Republic Police neAmu kuti ngwarai senyoka muchenjere senjiva ZANU-PF iri kudya nevari kudya navo imimi muri kusafa hamuna kana mwana anoenda kuboarding nemari yavanokupai saka regedzai vanhu varatidzire ngatirwirei nyika kwete kurwira ZANU-PF
pamusoro ana komajonga akandimire nevana Braxton Zulu ndinenyu Adam Chitauro ndiri muno Eastern Cape Kingstown ndiri kutaura pakurangarira zuva ramaovet wakarwira nyika ana sekuru wedu nanabamukuru nababa wedu vamwe vakafira mahara saka ndiri kuti kune imi magamba asara tomirai nesu vana venyu tisunungure nyika muwanogara zvakanaka muri magamba mune hurumende yavachamisa bhikozi avava ndevehumbimbi ndoga vanokudai bedzi pakurangarira vanapedza pakurangarira vokudzingai vokandai kure saka changamukai ana baba wedu ndatenda hangu
nhaye ruzhinji rwezimbabwe watingape chimuti cheutsinye neudzvanyiri rifanika zvaiitwa ndiIdi Amin naana kamuzibhanda aiponda vanhu achikanda muLake Malawi echiti macrocodiles are hungry nenyaya dzezvematongerwo enyika ndiani muno muAfrica angatore chimuti cheutsinye nearrogance pakutaura chaiko chaiko haufungi kuti pataure statesman ungati patotaura etsagi mhondi zvayo binya ndiani watingapa ane title iyoyo muno muAfrica
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 munhau dzemitambo Sangano reZimbabwe Olympics Committee rinoti riri kufadzwa nemafambiro akaita makwikwi emaOlympic kuParis kuFrance kunyange hazvo pasina akawana menduru pavakwikwidzi vakanga vakamirira nyika. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumakwikwi aya cheZimbabwe Olympics Committee varingisai mapondera vanoti zvizhinji zvavakadzidza kumakwikwi aya pamusoro pekukoshesa gadziriro yevanokwikwidza uye kukosha kwerutsigiro runobva kuhurumende nemakambani akazvimirira ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
Team Zimbabwe maonero andinoita takaita zvakakura takakwanisa kumirisa nyika vakomana vedu vanomhanya masprinta vakashowawo kuti Zimbabwe potential yatinayo yekusvika mumamedhuri because kana uchinge wasvika mufinary medhuri iri pedyo zvechokwadi uyezve vemarathon ava takaona kuti Isaac akamhanya akapedza akabuda iri namba wegumi nenhanhatu saka zvinorakidza kuti izvo potential muzimbabwe tinayo tinonedera kungoti tirambe tichiunza vanhu vakati wandei kuti machanzi edu adi awandewo uyezve kuti tinge tichiisa mari sevashandiri semhurumende semasponsa kuti sport isvike level yairi kune dzimwe nyika
muri kuona kubuda kwakaita vatambi venyu vanga vari kumakwikwi aya kuchizokwanisa here kukwezva rubatsiro urwu rwamuri kutaura
tinofunga kudaro nekuti hatifaniri kungotarisa kuti maolympics egore negore tinofanira kutarisa icho chinhu chinonzi sport chachona kuti tiri kuitei nezvacho munyika dzedu nekuti hatingomuka tine vanhu vanohwina magold medal hatingomuka tine munhu anohwina silver tinototanga kubvira kumashure kutanga nemaclubu chaivo kutanga nemanational association yedu kuti tinge tine vanhu vatinoprodusa vanozopa maresults aya idzi nyika dzese dzatinoona dzichiwana magoridhe nechi havangotangira pakuti tiri kuenda kumaolympics zvinhu zvitori musystem kuti izvo ritori basa sport inofanira kutariswa sebasa inofanira kutariswa sekuti imwe nzira yekuti vana vedu vakuva kuzviriritira uye kuriritira mhuri dzavo zvichibva mukuita mitambo yakasiyana-siyana iyoyi
pane zvamungati imi seTeam Zimbabwe madzidza here zvamungada kuona zvichizobatsirawo chikwata chenyu chemune ramangwana
Kudzidza hakuperi sekutaura kwaunoita nyange uchigona zvakadii kudzidza hakuperi hongu pane zvakawanda zvataona zvatadzidza taona maitiro anoita vamwe zvinhu zvavo taona kuti chikuru kunyanya chiri kunge chiri kuita kuti tione kuti vanhu vabudirire toda kunge tine masport specific institutions kuti vana vedu vabudirire kusvika pamalevhu atinofanirwa kusvikaya
Vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe kumakwikwi eOlympics varingisai mapondera vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa zuva remagamba ranga richicheresedzwa munyika nhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamwina Taboka Ncube.